Αίτηνο, Πομερανανάζο, κουτί, ουσινότα, ουρανέ, United Nations, κουτί, National Peace and Reconciliation Commission, Yaga Fanana, Na Nemunu, Ano Toradachka, Ori Zora Lipstick, Pamrom, Zakaito, Anamnangakwa, Varweza, Zavo Kutiva, kufara vanhu kumeso nekuita kunge vapane zvavari kuita asi chokwadi chiripo ndechekuti vakakonzera kukura hundi ndivo vari kutungamirira zvakare National Peace and Reconciliation Commission ikomishini yakaumbwa naivo vamunangagwa nevamwe vavo vakakonzeresa mhirizhonga nekuuraya kwevanhu naizvozvo United Nations zvinoreva kuti zvairi kutaura ndezvechokwadi kuti havangagone kuti zvakafanana nemunhu anoti mosquito inorapa malaria.
Asi semaonero enyu nyaya iyi ingagadziriswa sei chaizvo zvii zvinoda kuitwa?
Zvinoda kuitwa hazvina kunyanyo hazvisi zvinhu zvinoshamisira kana kuti zvinhu zvinogozha. Zvinoda kuitwa ndezvekuti vakakonzeresa ngavaende kunoona vanhu vakaurayiwa vokumbira ruregerero. Vogadzirisa vopa voisa matano ekuti vana vasina mabirth certificates vakasirwa nevabereki vagone kuwana mabirth certificates kuti vaende kuzvikoro nekuti matunhu akaafektwa negukura hundi anga achigona kusimudzirwa panyaya dzezveupfumi zvemabasa nezvinhu zvakadaro munoziva kuti kune nyaya yemadhamu yaifanirwa kuitwa kuti Bulawayo neMatevenland iite green belt yekuti vanhu vagone kuzvirimira vachigona kuzvibatsira zvinhu zvakadaro ndo zvakakosha kuti zviitwe asi kuti zvibudirire zvoda kuti vanhu vakakonzera vaitungamirira hurumende yavamugabe navamunangagwa nanachiwenga vagone kuti vagare pasi nevanhu through bato rakakanganisirwa rinoitwa iro rezapu zvakare nemadzishe emumatunhu votaurirana navo vokumbira ruregerero vochigadzirisa kuti vanhu vagone kuendera mberi neupenyu
vamwe vari kuti vakaponda vanhu vanofanira kurangwa muri kuwirirana nazvo here izvi sebato rezapo
isu sezapo hatisi kuti vanhu ngavatorwe vadzosere zvakaipa zvakaitwa kana kuti vakatadza voiswa mumajere aiwa tiri kuti isusu we are not asking for retributive justice we are asking for corrective justice where vanhu vakatadza vanotaurirana togadzirisa zvodarika izvi tochiumba nyika yedu tese isinei nekuti uri murudzi rupi mundere mukaranga mushona mushangani